dental strike ilipo pari zino ya wana kire mbawa kutosika wada kusika day number 14 wara nwa mabasa zipata ara zikuru wavara paka tinona kwa response iliku uya kubwa kuru mende wara kungweta kunge business as usual sinura kita kuti employer wana kire mba ana hanyo ne utano wewanu ya Zimbabwe nekuti dai ne hanya ne utano wewanu ya Zimbabwe andifunga kuti vanachiremba vangatenderwe kuti vangasvike pa day number 14 varikunzi varikurangwa mabasa
pane bhari rabudiswa ne health services board vichitaura kuti vaita chibvumirano nanachiremba asi vanachiremba vari kuzviramba chii chinoita kuti pasava nokuvimbana pakati pavapo
muchirungu tinoiti inonzi hypocrisy kuti vanhu vehealth services board vanomhanya voenda kumedia vonotaura kuti vanegoshetana nachiremba asi tinovanzwa futi mune mamwe mazuva vachiti hatinegoshete mumedia tine maplatform atinonegoshete kana manga muri kuteedzera zviri kuiteka pastrike health services board yakaita meeting nanachiremba sondo rapfuura ikaratidza kuti haina chido kugadzirisa nyaya nachiremba nechimbi chimbi ikapostpona musangano wemanegotiations ikati tozosangana zvekare musi wechitatu svondo rino ratiri rinei saka isu tatoshandisika kuona vamhanya zvekare kumapepa vachiti tawirana nachiremba kuti ngavadzoke so inonzi hypocrisy kuroti vari kungoenda kumaredhiyo vari kuda kuti vanhu vafunge kuti vane zvavari kuita ivo vasina zvavari kuita
saka zvino zvoitwa sei
solution iri pachena vavatore vanachiremba vagare navo pasi vavape zvavari kuda vawedzere maallowances emaonko avari kutaura vavape maallowances ekuti vakwanise kutenga mota dzavanoshandisa kana vachienda kubasa usiku nemaweekends ndo zviri pachena kwete tivanoenda kuredhiyo nekutelevhizheni vachinonyepera ruzhinji rwezimbabwe vachinonyepera pasi rose kuti izvoni vari kutipita kunge vane hanya nekugadzirisa problem yanachiremba
kuramwa mabasa uku munofunga kuchasiya nyika yakamira sei
kuramwa mabasa kunoita kuti nyika itadze kumita matarget ayo emadevelopment target kuramwa mabasa kunoita kuti vanhu varasikirwe neupenyu zvinova nefinancial implication kunyika yedu yezimbabwe saka kana hurumende iri kuramba ichisiya vanachiremba vachiramwa mabasa kudai isiri kugadzirisa zvido zvanachiremba zvinoratidza kuti hurumende haisisiri kufamba neagenda yeruzhinji rwezimbabwe.